Vachiprofungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezve HIV and AIDS pane mimwe yemisangano iyi wakaitwa muBulawayo vamwe vanhu kusanganisira nyanzvi munyaya dzezveutano vakati dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka riri kutekeshera zvakanyanya munyika zvekuti rave kuvhiringidza chirongwa chekurwisa utachiwana hweHIV. Vanoshanda nesangano reNational AIDS Council mumusha weGwavalanda, amai Abigail Chakalanga, vanoti vechidiki kunyanya ndivo vari kuita dambudziko iri.
Drug abuse yakanganisa vana. Lese mwana ari pachirongo ari kumwa maARVs akadraga akamwa drug riakashuta anodhakwa potura almost 2 to 3 days asina kwadhiya kumatablets ake, saka viral load ipapo inobva yashuta.
Vanoshanda nesangano reZimbabwe Network of People Living with HIV kana kuti ZNPP Plus mudunhu reBulawayo, amai Addis Hlomani, vanoti pane zvakanaka zvakawanda zviri kuitwa nehurumende pakurwisa utachiwana hweHIV, asi izvi zvinogona kudzorerwa kumashure nekuda kwedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Vanomwa zvavo madora avo vachiita madrugs avo ipapo, they forget to take madrugs, they forget to prevent. No, ngatitaurire chokwadi, tiite zvinhu nemazvo.
Hlomani vakaudzawo musangano uyu kuti sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti kune vamwe vemachechi pamwe nevanoita zveun'anga vanomisa vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kunwa mishonga yavo vachiti vanenge varapwa nemweya mutsvene kana nenzira dzechivanhu idzi. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanorapa nemishonga yechivanhu reZimbabwe National Practitioners Association, vaCuthbert Nyaruvenda, vakabvuma kuti kune maprofita nevarapi vari kuita izvi.
Vanhu vazhinji vanonyeberwa vachinzita kuhila nezita raJesu watopora, hakusina chirwere mumiri, munhu otozonga achizadza vamwe kana kupesera afa. Asi kune vechivanhu kana kuti veboka randotungamirira takatowirirana kuti hakuna atawana gwenzi rokurapa HIV, vanhu ngavaende kuchipatara.
Dr Ngazimulo Chuma ndiwo mukuru weantiretroviral clinic kana kuti center of excellence Pampilo Hospital. Vakatsinhirawo kukura kuri kuita dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka vakati
macounselors vanhu vanotaura nevanhu vachinzwisa maproblems avaina vachibatsira vanhu vacho kuti vaite masolutions. Kubva pakatanga izvi zvemadrugs takazvowedzera nonzi mapsychologist. Mapsychologist anenge ari more specialized than macounselors, saka kana tikaita vanhu vane dambudziko remadrugs vanoonekwa napsychologist.
Mukuru wenak mudunhu reBulawayo, amai Sinatra Nyati, vanoti hapasati pave kuzikanwa kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka rakakura sei munyika.
Dzimwe nguva vabereki vakashayika, dzimwe nguva vabereki vakaenda kunze kwenyika kunotsvaga mari. Vachengeti vevana zvikuru vanotadza kunyatsowa consistent kuti mwana atore mapiritsi ake zvakanaka. Dzimwe nguva futi vana vanongodhererawo kuti iwo hauzobereki wangu, risisi webasa, unonditaurira chii? Saka izvozvo zvinoita kuti vana varege kumwa zvakanaka mapiritsi avo.
Sangano rena richishanda pamwe nerevechidiki reSay What richangoparura ongororo yekuda kuziva kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kusanganisira kuita izvi kuchishandiswa majekiseni rakakura sei munyika, uye ongororo iyi ichangoparurwa mumaguta eHarare neBulawayo. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vari kurarama nechirwere cheHIV munyika, miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vari kunwa mushonga wekuderedza ukasha hwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vachiti hurumende yavo yakazvipira kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Mapurisa asungawo zviuru nezviuru zvevanhu vari kunzi vari kutengesa nekushandisa zvinodhaka. Komiti yeparamende iri kunzwa mamiriro ezvinhu munyaya dzeHIV AIDS munyika, zvikuru kuchitariswa dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka iro riri kukura munyika senzira yekuona kuti ndezvipi zvingaitwa kurwisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.